of the United States government.
Mangwanani akana kavatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 26 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Gore ra 2023 gore rakaitika zvakawanda chaizvo zvakabata ufumi, tichinotarisira kwatakananga kuna 2024 kuchatiwo mei, nokuti kunoita sokuti hakusi kuzenge kuchibva.
Hurumende inokurudzirwa kugadzirisa upfumi mugore ra 2024 kuti vanhu vasarambe vachitambura nekudhura kwezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika. Danho rehurumende rekuti mamwe makambani agadzire magwenya emagetsi rorumbidzwa nevakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, muzvinafundo Eliot Masocha vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi kuti vanhu vasarambe vachinonga svosve nomuromo. Izvi zvinotevera kudhura kwezvinhu zviri kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika uye mimwe mitemo iri kutarwa nebazi rezvemari zvikuru yekuwedzera mitero. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvinafundo Masocha vanodzidzisa paDeFry University.
Gore ra 2023 gore rakaitika zvakawanda chaizvo zvakabata ufumi hweZimbabwe. Tinoziva kuti chimwe chihombe chakaita Zimbabwe mugore ra 2023 kwakaibva. Tinoziva kuti Zimbabwe inyika inorarama nokurima chaizvo, igorera kuti vanhu vakaibvisa. Tichinotarisira kwatakananga kuna 2024 kuchatiwo mei, nokuti kunoita sokuti hakusi kuzenge kuchibva. Takaosangana futi mugore ra 2023 hurumende ichiita maeconomic measure akati wandei kuokusheni uko okuzama kudzikamisa nokupa hure muZimbabwe ndora zvisina kwazvakaenda. Kwakaitwa maexchange rate ainzi mabhizinesi anga achishandisa, hapana mabhizinesi aiterera izvozvo. Hurumende ichiratidza kuti haina simba rokuti zvirongwa zvayo zvitevedzerwe nemabhizimisi zvekare navanhuwo zvavo. Kwakaita magold coin akanga anziwo nehurumende achange achiwanikwa nomunhu wose, handizvo zvakazoitika izvozvo. Toshaya kuti akaperera kupi, akakochinja chinyi, hapana chaakachinja kuupfumi kweZimbabwe. Kukazoita anonziwo maelectronic gold coins ainzi ndeapa makombiyuta ainzizve zvekare namagold coins okubata mumaoko zvainzi zvichapambira zvaakunge zvichishandiswa muzvitoro. Atina kunge tichiona magold coin iwaya nazvino.
Chimwe chezvinhu zvikuru zvakaitika mukati ndechipi, Profesa Masocha?
Rakaita gore guru chose muZimbabwe resarudzo dzamapresident, maMP zvose namakansela zvika vanhu vakakambena. Kune dzimwe nzvimbo kwakaka kwakagadzikana, kune dzimwe nzvimbo vanhu vairwisana nokutukana zvatisingatarisiri isu munyika yasvika makore makumi mana namatatu ichizvitonga. Tinofanira kunge tichitarisira isu kuti gore ratiri kuenda 2024 zvichienda mberi ngatisimbise kubatana senyika. Kwakaita zvekare mukuru mbira mukuru chose huori mubaiskopo iri ragold mafia iri, tikaona mashura nezviratidzo atanga tisingafungiri kuti anenge achiitika munyika yakaita seZimbabwe yatinowa hurumende ichiti iyo ine tarisiro ya gore ya 2030 kuti vanhu vachange vachigarika upenyu hwavo hwasumudzwa. Saka zvinhu zvakaita zvihombe izvozvo gold mafia takavona zvakawanda zvatisingatarisiri kuti tione zvekare, atinaonge takazoona hedu akazosungwa kuratidza kuti uora hukurudzirwa muZimbabwe.
Zvimwe kana kuti chimwe chikuru chinofanirwa kuitwa nehurumende mugore ratakatarisana naro ndechipi?
Zvimwe zvinofanirwa kuitwa nehurumende tichienda mugore ra 2024, hurumende inofanira kushanda zvakasimba chaizvo kuti nyika inge ive namagetsi, nokuti pari zvino ufumi kwenyika hwakabatwa mbira dzakondo nokushayikwa kuri kuitwa magetsi. Hapana zvatingakwanisa kuvandudza munyika yeZimbabwe kuufumi kana magetsi achinge achishayikwa sezvaari kuita izvi. Zvekare chimwe chinokwanisa kuita hurumende yeke zvino sokuziva kwataakuita tose kuti gore rokurima iri harisi kuzonyanya kubudirira kunzvimbo dzakawanda. Hurumende ngaifanira kugadzirira kupedza nzara kuvanhu nokufanira kutenga zvikafu zvinozoti vanhu vakwanise kudya zvikafu izvozvo, pamwe nokudzidzisa vanhu kuchengeta nokushandisa zvikafu zvavainazvo ike zvino, kana kuzviomesa kana kuzviisa mumatura mamwe, nokuti gore ratatoziva kuti patiri kupinda muna 2024 hakusi kuzonyanyo kuibva. Zvimwe zvandinokurudzira hurumende zvokuti mitemo yehurumende yezvekuvandudza ufumi ngainge ichidzidziswa vanhu nomutauro yavanhu kubvira pasi zvichikwira, kuti vanhu vave vane chivimbo nehurumende yavo kuti inovadzidzisa zvirongwa izvozvo nemitauro yavo.
Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University muno muAmerica vange vari parunhare kuOhio. Hurumende iri kurumbidzwa nevamwe vanoona nezvebudiriro nedanho rayo rekutendera kuti mamwe makambani akazvimirira agadzire magwenya emagetsi kuti atengesere makambani nevanhuwo zvavo. Izvi zviri kuuya panguva iyo kambani yeZESA iri kutatarika kuwanisa vanhu vomunyika magetsi akakwana zvapa kuti agare achidzimwa-dzimwa. ZESA ine zvikwereti zvakawanda kunze, uye kusanyaya kwemvura zvakanaka kuri kupawo kuti dambudziko remagetsi riwedzere. Ongororo yakaitwa neWorld Bank inoratidza kuti kushayikwa kwemagetsi kuri kupa kuti Zimbabwe irasikirwe nemari inodarika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica, kana kuti US 1.27 billion gore rega rega. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe.
Zvakakosha zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe ende zvinofanira kukurudzirwa, zvokuti vari kuti vanoti maindependent power producers avo vakazvimirira vega vanokwanisa zvavo kugaya magetsi vachitengesera kuZESA kana kuti vachitengesera vanhu makambani kana kuti vanhu mudzimba direct. Muono uyo muono wakanaka. Tagara tine load shedding, tagara tiri kutambura nekushaya magetsi, vamwe vari kutovhara makambani nenyaya iyoyo. Dzimwe nguva kunotiita 24 hours kusati magetsi asati auya. Saka magetsi anotodiwa. Saka chinhu chakakosha izvo zvokuti zvichiitwa nehurumende and chinofanira kutokurudzirwa.
Dr. Mahembe, chii chinodikanwa apa kuti chirongwa chakaita sechichi chibudirire?
Pane zvinhu zvitatu zvinoda kutaura kuti zvibudirire. Chokutanga, mutengo wacho wekuti vanhu vagaya magetsi avo, magetsi wavo achatengeswa nemari. Zvatiri kuona izvozvi, mutengo uri kutengesa ZESA, mutengo wakati chipei kune vanowana magetsi acho. Asi kana vakazouya ava maindependent power producers vari kuti mutengo uyu hausi kutomakavha makosi avo. Mutengo uyu hausi kutombokavha even profit yavo. Saka zvinoreva kuti vari kuti business ravo harizotomboiti profit kana mutengo wakadaro. Saka zvinhu zvinofanira kugadziriswa izvozvo, hurumende ichionesa maindependent power producer acho, kuri kuti vachikwanisa kuti makambani futi vanotenga magetsi acho vavepo, nesuwo maconsumer tichinasa kutaurira toona kuti tarif yacho kana kuti mutengo wacho unomira zvakadii so that munhu wese ano benefita from that transaction ndochokutanga chechipiri panofanira kunge pane yatinoti transparency in licensing kujekeserana kubudirira pajekerere kuti vanowana license vacho ndivanani license zacho criteria yacho chashandiswa criteria ipi nokuti zvino izvi ndezvekuti zvinofanira kunge zvizo benefita nyika kwete kuti nhasi chete asi makore ari kutevera saka kana munhu achipuwa license yokugaya magetsi yokuti atipe magetsi chinhu chino chakakosha yatinoti iwo ndoma core fundamentals ekuti economy yenyika imire saka zvizvinhu zvokuti munhu unongoti uyawo nhasi votonzi ava kutogaya magetsi saka zvinofanira kuti vanhu vazive kana zvitoita kuti parliament izive kuti ndozviri kuitwa izvi munhu wapuwa license ndiani apurwei application yake yakasimbira papi zvinopa nyika kuti vanhu vanase kuona kuti zvinhu zviri kuitwa pajekerere
Dr. Mahembe vanosima mari yavo munyika muzvirongwa zvakaita seizvi kana kuti mainvestors vangaziva sei kuti mari yavo kana zvavanoshandisa mukuvaka zvirongwa izvi yakachengeteka uye haitsakatiki kana kuti aya anonzi maproperty rights
ndinoona zvangu kuti mazuva ano Zimbabwe iri munews for the wrong reason apo pokunzi vaimbova mutungamiri weeducation wedu minister vakatorerwa imba yavo vachinzi matitle deeds avo akanga anzi akafojewa now kana tine nyaya dzakadaro zvinoreva kuti Zimbabwe haina yatinoti private property protection saka kana zvakadaro izvo zvinoita kuti nyange vari kuuya nemari dzavo vaida kuzogaya magetsi ava havazonatso kunzwisisika kuti anava vanhu vakanaka here nokuti vanhu chaivo chaivo vanouya nemari dzokunze vachiita investment vanoda kuti property yavo iprotectwe protect yavo vachiziva kuti zvinhu zvandaita izvi hapana munhu anozongouya onzi azienda kudeeds office usiku akawirirana najaji otobva atonzi property yako iyoyoyo yatova yemumunhu saka ipapo panoda kuti pagadziriswa nokuti zvinokanganisa kuti tiwane vanhu vane mwero vanonatsokuuya vachiita mainvestment munyika yedu
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kusouth africa nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vanoshandavo nesangano reall hands on justice vanoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu kunodzosera kumashure zvirongwa zvebudiriro vamasiye vanoti vanhu vanochorerwa kodzero dzavo vanotadziswa kushanda muzvirongwa zvebudiriro sezvo vanenge vopedza nguva yavo vachimanikidzwa kuita zvematongerwo enyika ongororo yakaitwa nesangano reakazvimirira kana kuti civil society organizations inoratidza kuti mamwe madzishe masabhuku nevamwe vatungamiri mumaruva vanotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya vachinzi vanofundutsira vanhu vachishandisa zvekudya nerubatsiro rwehurumende mukuvamanikidza kuita zvavasingadi zvikuru kutsigira mapato ezvematongerwo enyika avasingadi
ngati nzwei hurukuro yataita na vamasiye.
Kwa rabudisa irichitaura kuti machiefs inema sabu kukana tingati ma traditional leaders ari linked kunyadze kuchikora kwe kodzeredzevano zvinhu zvisiri zvisingashamisi nokuti tinoziva kuti panguva dzapfuura dzema elections idzi pane nyaya dzakangobudawo zvichitaurwa kuti kumamisha uko nedzimwewo nzvimbo dziri kumaruwa uko vanhu vanotyidzirwa nenyaya dzematongero enyika. Tinozivawo zvekare kuti panguva yapfuurawo tichitasowo vamugabe vachiripo pachigaro machifu pane dzimwe dzenguva aibudawo achirerekerawo kudivi rezanu PF vachitaurawo kuti havafi vakazoterera munhu asingabvi kuzanu PF. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvinopa kuti pakugara zvakanaka tingati mumaruwa umo kana mumacommunities zvisingapi atingati the right to freedom of expression kauti the right to even development chaichaya. Zvinokanganisa zvinhu zvakawanda atingati development mumaruwa nokuti vanhu vanenge vakukonzentratawo nenyaya dzematongero enyika vachitadza kukonzentrata nenyaya dzekuzvidhevelopa sevanhu vanenge vachiraramawo munharaunda nevamwe.
Vamasiye, mataura pamusoro penyaya dzekubudirira kana kuti development zvinosangana papi nekutyorwa kwekodzero dzevanhu?
Tichitasowo zvekare kuti nyaya dzekumaruwa kana dzatingati kuma remote areas kumamisha uko tinoziva kuti ikoko ndokunokutangira nyaya dzedevelopment. Kana pachitaurwa nyaya dzedevelopment idzo nyaya idzi hadzina kwadzikarerekera panyaya dzematongero enyika. But tinoona kuti panguva idzodzi dzatiri kuona dziri kupfuura idzi nyaya yekudevelopa macommunities kana kuti nyaya yekusumudzirawo macommunities inyaya dzinova dzichitangira panyaya yekuti uvarerekera kubato ripi. Tinoona kuti matraditional leaders kana kuti ivo vanonzi masabhuku kana kuti machiefs vanoonekawo zvekare vachiita yatingati partisan distribution yechikafu kana chauya pane dzimwe nguva kana pane maemergencies. Izvi zvakadai so izvo hapana zvazvinobatsira zvunhu zvinokanganisa development sezvo zvatapotaura zvinhu zvinokanganisa kudyidzana kwevanhu mucommunity ende uyezve zvinhu zvinokanganisa yatingati free will pachirungu kana takuenda panyaya dzematongero enyika kana kuti panyaya dzokunovhota.
Vamasiye, iyo nyaya yekuti madzishe anopomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu munoiona sei sagweta unorwira kodzero dzevanhu?
Zvinhu zvakadai so kana zvakuchibudawo zvakubudisa mumaripoti vachitaurawo kuti pane umbowo hwekuti machief ari kuonekwawo achityora kodzero dzevanhu zvinhu zvisingapi atingati tarisiro yakanaka mune ramangwana rekudevelopa macommunities edu kana kuti mavillages edu arimo muno muZimbabwe. Zvimwe zvinhu zvinozoitika zvekare kana tichitasawo zvekare nyaya idzodzidzi dzekutyora kwevanhu dzekukodzero dzevanhu zvinhu zvinova zvichizokanganisawo zvekare yatingati access to information kana kuti pachishore yatingati kuruzivo rwevanhu pamusoro pekodzero dzavo nokuti vanhu vakanzi vaziva kodzero dzavo vakatangisawo kuchallenja kana kuti kuda kuzoitawo development inenge iri outside mapolitical parties aya zvinhu zvinozoonekwa se atingati matraditional leaders aya senguke zviri kubvawo kune rimwe divi kana zviri kubva kune rimwe political party. But zvinhu zvisina kudaro nokuti vanhu vanenge vakufilawo empowered vakuitawo madevelopments avo macommunities avakudawo kuti vachirumurwa mune zvekupuhwa nehurumende zvinozovaitisa kuti kana vazosvikawo panguva yokuti vachisarudzawo zvavanoda havasarudzi vachitarisa dumbu kana kuti vachitadza kuti chikafu chedu chichabva kupi. Izvi zvinhu zvakadai so ndo zvinhu zvatikati zvinonge zvichifanwa kuva zvichionekwa kumamisha uko as development. But kana pachityorwa kodzero dzevanhu kumamisha ikokoko vachionekwawo vachimbunyikidzwa in terms of kufungawo zvaunofungawo kana kuti kurerekerawo ukaonengo karerekerawo zvinhu zvinokanga sei atikati freedom of choice freedom of choice inoitsa kuti pasaite ma developments atikutaura
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakanyed masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
fesi yomunhu ingaita fesi yepati fesi yomunhu yobva yonzi haifaniri kubva nokuti ifesi yepati nyange de zvimwe zvinhu majaji muchiti maka munonzi munofanira kuita zvinenge zvabva kune vane masimba asi zvimwe muvaudzewo kuti zvamoda kuti tiite zvimwe zvinonyadzisa nokuti ungashinga kuti fesi yomunhu ifesi yepati munhu uyo asingachati nefesi yake yonzi ndeyepati imweyei kana ati zvevo hachati nefesi yake zveko imo mupati macho hamuna here umwe munhu nefesi vakana yakanaka fesi yacho zvetsvakai zveumwe munhu nefesi iri nanewo zvesaiye yemuise kana kuri kuti nokuti munhu ati yakanaka fesi yake kana munhu ati haadi nefesi yake imi muchida fesi papati tsvakai imwe fesi muiise zvinhu zvinongova nyore pane kumanikidza munhu kuti tinoda kushandisa fesi yako amoti zvimwe zvinhu tisatika tomenda kuri amoti hazviiti
makadi pastudio 7 inini ndinongotaura nezvemurume anonzi Shavamwoyo kana ndakatarisa ndinofunga kuti nekubhurowayo kwaanonzi anobva anogara haachagareko nekuti vangadi vakamuparadza kare munhu saka zviripo nezvokuti murume uyo anoda kutsvagirwa plan abatswe zvakanaka kwete zvazvo anofanira kubatwa nemaoko rwezve wauraya nyika wauraya vanhu chibato chake chezano icho chaanotevera icho ndo chiri kumufanda mari yekuti aite zvezvo ari kuita izvi asi chandoziva is one day chapera chete
ndozviya zvatakareva kuti muregei atonge chamisa wakazodzwa nedenga ndozvinoratidza zodzo izvozvo kuona umwe murume mukuru unonzi Chavangu achiomerera kuti ndoda musoro wachamisa ndowepati kuno munhu wakanzi kwanzi wakazvagwa ari wepati kana munhu akati ne handidi izvi ndoda izvi ikodzero yake ko iye Chavangu kana ari munhu unoziva zvaanoita unohlei kumusoro wake kuushandisa unohlei kushandisa musoro wake pazvinhu zvake zvaari kuita nezanupf kana kushandisa wava munangagwa vakahwinha kamaelections wai asingagoni kuushandisa ndo paya patinoti hurumende namatare aiwa vanotonga zvokudzvanyirira nyika uye matare ndezanupf makazoona kupi since nyika ichinzi yatorwa kubva kuvachena makamboona kupi dhirama namahumwe akadai munyika yezimbabwe hatisati takambozviona asi ndinotenda hangu kuti vana vezimbabwe vari kuzviona bhora rose riri kuitika vari kurivona chero zanupf ikada kuzama kunyepa ikada kuzama kudini bhora rose tiri kurivona Chavangu ndowezano
mangwanani akanaka vashamari vedu vestudio 7 ndinotenda vakatamba krismasi zvakanaka murume anonzi Chavangu inenge ava mupengo wenjere zvino inenge akurwara njere mari yapiwa inenge yakumupenza chaiyo vapuwa mari yakawandisa anotaura iye kuti unoda kushandisa musoro wachamisa iye haana musoro wake here handiti ane musoro wake unongopindisa musoro wake ondoisawo apo anomuvhotera iye anoda kushandisa musoro wachamisa kuti avhoterwe iye aiwa hazvitenderi zvinhu zvakadaro hazviko zvachose hazviko Chavangu vanhu havakuzivi saka usashandisa chamisa kuti udiwe nezanupf shandisa musoro wako uno musoro wako wewe pirinda musoro wako uise pamapepa apa vanhu vakuvhotere unoda kushandisa musoro womwana womunhu ndiwani zvichapera izvi hapana chisingaperi chimwe ndichimwe china magumo china mavambo nemagumo hapana chisingaperi mungangoti zvenyu pari zvinhu zviri kunakira zvichazokushatirai kumberi uko mwari haasiriwo munhu umwe tatoneta nezvamuri kuita izvi taneta nazvo izvi hatichatombodi kusvinzwa zvinhu zvamuri kuita izvi dei matogona kutoziva kutoti zvikazongopera mhene kuti muchaenda kupiwana Chavangu muri kushandiswa zvisina kunaka izvozvo zvamuri kuitwa zviri kushandiswa zvisina nebasa zvamuri kuita muchitambudza vanhu nezvinhu zvisipo izvi vanhu vavhota vapedza makubvisa vanhu vose vaka so what is the meaning of vote mai kana election kana muchiramba zvabuda kubva kuvanhu ndozvido zvavanhu zvakaiswa apa zvamuri kubvisa muchidzinga vanhu zvisi unnecessarily muchidzinga vanhu Hey, varume, varume ka. Zvikapera izvi mangwana muchazozvionera kuti muchashaya kukenda. Zvichapera izvi.
Mangwana nekanaka. Ndiri kwambambezo kuno ku federation kumutari. Ah, zvikuitwa nechabangu zvinhu zvemusoro zvemunhu une musoro wakudziya kuti atione chikonzero chekuti vanhu vanorwira musoro wachamisa iye kana ichida triple C vangodini kuisa musoro wake ipapo ko wachamisa unoudini because zviri kutoreva kuti vanhu musoro wachamisa vanouda saka vechiminzi munhu anofarirwa muzimbabwe even kana zvani yacho unofunga ichatotiwo toda kushandisa musoro wachamisa tatenda hangu
Maswera sei, maswera sei, vashamarari vestudio 7, maswera sei, wana mkuma junga, wana mkuma tanono kawande, ni wamu wose watereri, tulangu taoro kanya ya kangu kadikidiki, zivuitu kwa Mzimbabwe, zivuitu kwa Nashabangu, jinsu no sirisa, jinsu no nyadisa nika, sodesa, burumende ni majajila, wamu wakadisaka unu kaoso, kano sodesa, Nashabangu hapana kana anuziwa kana postara kwa watanga umziwa haku rikola wanu. MP ma kanzera ne ma seneta e triple C matari ompa authority yakadaro achimusiya chiita achimufevha achiita sei sei asi ndiri kuti ngavachenjere kumagumo uko kune moto zvese zvavari kuita izvi nyika isi Brazil ZANU-PF nyika yeZimbabwe harisi famurawo Brazil auronta zvavanoda naro inyika yevana veZimbabwe vari kuita vachiba maminaro vachiba zvicherwa chididi ndatenda zvangu ngavasvode vana veZimbabwe ndatenda
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Imwe ngarava ine chekuita nenyika yeIsrael yakaperekedzwa kubuda mumvura dzeguta remumbai kuIndia mushure mekunge yarwiswa nendege dzisina vatyairi kana kuti drone. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti US Defense Department rinoti ndege yedrone iyi yakarwisa ngarava iyi ndeye kuIran. Zviuru nezviuru zvevanhu vanonzi vakasimuka kubva muguta reTapachula kuchamhembe kweMexico nechinangwa chekuenda kunopinda muAmerica. Zvinonzi vanhu vapfuura nemuguta iri vachienda kuAmerica gore rino vanopfuura zviuru mazana mashanu. Zvongo yadiapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inokurudzirwa kugadzirisa upfumi mugore ra2024 kuti vanhu vasarambe vachitambura nekudhura kwezvinhu pamwe nekushaya mari nekushaya simba kwemari yemunyika. Danho rehurumende rekuti mamwe makambani agadzire magwenya emagetsi rinorumbidzwa nevakawanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.